This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi weSvondo Gumiguru 26, 2014. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.viewishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU, ndiro rinonzi neMDC, richatungamira sarudzo dzichaitwa paKongresi yebato iri. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa voita musangano wekuziya matambudziko avanosangana navo mubasa ravo muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti bato ravo rakadoma sangano revashandi reZCTU kuti ritungamire sarudzo dzekudoma vachatora zvigaro mubato iri dzichaitwa paKongresi yebato mukupera kwemwedzi uno. VaMwonzora vanoti ZCTU ichange ichishanda iri yoga mukuita basa rayo. Vanotiwo kunyange hazvo bato ravo risina mari yakakwana richaona kuti musangano weKongresi uyu wabudirira. Musangano uyo unotarisirwa kutanga nemusi wechina kusvika musi weSvondo muHarare. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMwonzora pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzedu dzichaitwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Ndiyo ichaunza vanhu ikoko. Kana tichiti ZCTU, tiri kureva ZCTU yega. Kwete ZCTU nemamwe masangano akangowanda wanda. Tiri kuda ZCTU yega ndiyo ichaita maaccreditation ewanhu, ndiyo ichaitisa mavhoti, ndiyo ichaziva kuti mabaloti mangani, yovhotesa vanhu. Zvekuti hatisi kubvumira kuti mamembers of staff edu ave nechekuita nesarudzo. Nekuti izvozvo pamazuva atakaita manominations edu pakava nekunyunyuta kukuru neinvolvement yestaff, because zvinozongoita kuti paite masuspicion. Kuvhota kwatinoita tichavhota zvesecret ballot, kwete kuvhota zvekusimudza maoko. Kwete panenge pachiita kuvhota zvatinoita kumanational elections zviya, ndo zvinenge zvichiitika.
Tinonzwa kuti National Council yenyu iri kuronga kunge ichizogara ichipatsanura kuti vakadomwa muzvigaro zviviri zviviri vange vachizosara nechimwe chete. Harisi danho rinofanange richiitwa nevanhu here vakanga vambodoma vanhu ivavo?
Ndiyo nyaya iripo yaita kuti National Council ichiinvolviwa panyaya iyi, kana kuti ichipinzwa panyaya yokuti zvinoita sei kana munhu akadomwa pazvinzvimbo zviviri. National Executive yaifunga kuti munhu anofanira kusarudza chimwe pakati pezviviri izvozvo. Asi kune imwe pfungwawo yekuti vanhu vakadoma ndivo vanhu vanofanira kuzodhila nenyaya iyoyo. Nekuti kandidheti haisi kuzvidoma kuti ndodaenda pakati. Vanhu vari kudaro. Saka vanhu vakarevo ndivo vanofanira kuzovhota kuCongress vachiisa munhu wavo pavanoda kumuisa munhu iyeye. Ndivo mufungo umwe uripo. Saka National Council ichagara pasi ichizogadzisa nyaya idzodzo.
Maimbo chema kuti bato renyu harina mari kana maresources akakwana paCongress, makwanisa rengwe muchunganidza zvamuri kuda kuti musangano wenyu uyunge uchibudirira?
Ichokwadi kuti mari haipo, asi takaita mudeme tese vana veMDC tikaisa tumari twedu pamwe chete. Saka hongu mari ishoma zvayo, asi Congress iri kuzoitwa.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa vanonzi vari kusangana svondo rino muBulawayo kuti vazeye nezvematambudziko avanoti vari kusangana navo mukuita basa ravo zvikuru achibva kumapurisa. Musangano uyu unonzi uri kurongwa nemasangano anosanganisira reBulawayo Progressive Residents Association, Women Institute for Leadership Development, National Association of Non-Governmental Organizations, kana kuti NANGO, uye uchaitwa kubva musi wa 28 mwedzi uno kusvika musi wa 1 mbudzi. Tabata sachigaro wesangano reBulawayo Progressive Residents Association vaEdias Shumba kuti tinzwe zvizhinji.
Urongwa uhu huri kutanga kubva musi wa 28. Saka vagari venyika yese zvavo havasiri kufara nezvemibatiro avari kuita nemapurisa pabasa ravo ravanenge vachiita. Tikati titarisana kuti upfumi hwemunyika munomu hwakaderera zviya zvisingataurike. Saka vazhinji vane vachiedza kuti vange vachitengesa mumigwagwa, vachitengesa kunzvimbo dzakasiyana siyana, vachiedza kuti vazvibatsire. Asi vanowana vachishungurudzwa zvakanyanya nemapurisa, vari kusungwa nemapurisa. Ndosaka varonga musangano wemazuva matatu aya kana mana ekuti vange vachitaridzira kuti nyuta kwavo.
Muri kudaidzawo here mapurisa angava emakanzuru anotengesera vanhava kana EZRP pamusangano wenyu sezvo uri mukana unogona kunge uchigadzirisa dambudziko iri?
Pamusangano iwoyu takasheedza vanhu vese zvavo vaiva tingati mastakeholders pachirungu. Takasheedza zvese mapurisa ekanzuru, vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vane vachikwanisa kuti vange varipo, vedzichechi takavadaidzawo zvekare kuti vange vachiuyawo kuti vazoona kuti musangano uyu uchange uchifamba sei apo tinenge tichitaridzira mumwe mumigwagwa. Tine maplacards edu, takabatana nevanotengesa mumigwagwa kuti shoko redu risvike kumunhu wese kuti aone kuti vanhu vari kushungurudzwa ava kushungurudzwa ikoko ngakupere. Saka tadaidza munhu wese kuti anokwanisa anga aripo. Mapurisa ekanzuru tinomada zvakanyanya nokuti ndo vari kunyanya kuonekwa vachitakura zvitengeswa zvevanhu vachiisa mudzimota dzavo vachienda nazvo kumahofisi avo kana kuti kumayadhi avo. Asi pavanosvika ikoko vanosvika vogovana pachavo. Mapurisa anoita saizvozvo, anogona kutora vanotengesa vaya vaya, mapurisa chavo EZRP anokwanisa kutora vanhu vaya vaya vanotengesa voenda navo kumahofisi avo, kana kusasvika navo vatova pachioko muhomwe.
Vanga vari sachigaro weBulawayo Progressive Residents Association vaEdias Shumba vari parunare neStudio 7. Sangano reHarare Residents Trust rinoti nyaya yemvura iri kuramba ichinetsa, uye rinoti vanasikana vari kuti vave kushungurudzwa nenyaya yekumukira kuzvibhorani mangwanani. Kunyange hazvo kanzuru iri kuti yakawana chikwerete kubva kuChina, mvura inonzi ichiri kunetsa muguta reHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Nzvimbo dzekumanorthern suburbs idzi dzagara dzisingawani mvura yeguta reHarare. Wekuborodheo vanoti vanowanawo iko zvino kwemwedzi mitatu yadarika vari kuiwana kamwe kana kairi pasvondo kana kuti pamasvondo mairi. Ukuwo wekuchitungwiza vari kuwana mvura kamwe pasvondo. Vanofanirwa kunge vachiwana mvura kamwe pasvondo nezuva rinenge rakatarwa, ekuti wekuSt Mary's wanowana uri musi wechipiri. Asi nzvimbo zhinji dziri kumawirira kweguta reHarare wanotambudzika zvikuru nekuda kwekuti mvura nguva dzainouya inguva dzekuti vazhinji vanenge vakarara kana kuti vachifanirwa kunge vakarara pakati peusiku kana mambakwedza. Izvi zvinoitisa kuti pave nedambudziko rekuti vamwe madzimai vanenge vachishungurudzwa, vana vadiki vasikana vanenge vachishungurudzwa kunzvimbo dzinocherwa mvura.
Asi vanhu vachiri kubhadhara here mitero yakakura paiyo mvura iyoyi? Nekuti vanhu vaimbochema-chema kuti tichiri kungobhadhariswa mari asi pasina mvura iri kuuya.
Kune nzvimbo yakaita sekumabvazuwa takaita hurukuro dzakati wandei nekanzuro, takazonzwa vagare vachiti havachabhadhariswi inonzi fixed water supply. Ndicho chimwe chinhu chiri kunetsa kuti mamiters mazhinji emvura haasi kushanda, zvekuti weguta reHarare vashandi wanongoshandisa atingati maestimates ekufungidzira mari yemvura yashandiswa nemugari. Izvi zvinoita kuti wazhinji wave nekututsumwa kukuru pamusoro pemari dzavanoripiswa neguta.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguye kuti tukuendesei kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Joanna Mamombe. Vanova ivo munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana kana kuti gender secretary musangano rinomirira vadzidzi munyika mose reZimbabwe National Students Union. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 muzvare Mamombe. Muzvare Mamombe, tirikunzwa kuti muzvikoro zvepamusoro zvakati wandei wandei vanasikana kunyanya vanenge vakatarisana nematambudziko makukutu. Mungatiudza kuti ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo?
Chekutanga ndingati isu sebato rezinasi rinomirira vadzidzi pache zvedu tirikutosangana nedambudziko rakanyanya chaizvo patiri kumirira vadzidzi ava, nokuti tiri kuwana kusungwa kwakanyanya nekushungurudzwa nevatungamiriri venyika ino yeZimbabwe zvakanyanyisa fani zvaakutiita kuti vamwe vedu vasina hana dzakasimba vave nekudzokera kumashure nenyaya idzodzi. Nyaya dzatinadzo dziri kubata-bata mastudents vadzidzi vazhinji mumayunivhesitis edu dzinosanganisirwa nyaya dzekunzi kana uri mustudent ari kuda kumiririra vadzidzi vanenge vachifungidzira kuti unenge watumwa nevanhu vari kuita zvepolitics dzepamusoro-soro. Ndo zvanyanya-nyanya zvatiri kushungurudzwa nazvo sevadzidzi muzvikoro zvedu. Chechipiri, tikuona kuti vasikana vakawanda havachakwanisi kana kuti vabate kana vatore zvigaro mune atinoti mastudent representative councils SRCs emuzvikoro zvavo. Nepamusana peiyo nyaya iyo yekushungurudzwa kwakanyanya sereki nevatungamiriri venyika inoyi yatinoti government yeZimbabwe. Toona zvakare kuti vasikana avava vanobva vashungurudzwawozve nevanenge vari pamusoro vanenge vane zvigaro zvepamusoro pachikoro chavo chavanodzidza.
Ko, nyaya yezvirwere ka yatiri kunzwa kuti yave kupararirawo mune zvimwe zvikoro zvepamusoro izvi?
Zvirwere zviri kunyanya kuspreada sereki, zviri kunyanya zara zvakanyanyisa mukati medzidzo dzedu, mukati nemainstitutions edu, kunyanya-nyanya chirwere cheHIV kana kuti zvirwere zvemaSTI. Izvo zviri kukonzerwa nenyaya dzakawanda-wanda dzatinoona isu sezinasi kuti inyaya dzekukonzereswa negovernment. Ndingataure nyaya yeaccommodation kunyanya pekugara isusu sevanasikana, kuti hatina pekugara pakakwana zvekuti nedzisiro tinozenge takugara tiri 6-6 parumu imwe chete inofanira kunge ichigara vanhu vaviri kana vanhu vatatu. Apo tinenge tichinzi tibhadhare mari zhinji kuti musoro wega wega unge uchibhadhara $80 kana $90 zvichienderana nenzvimbo iri kudhuze nechikoro chaunodzidza. Izvi zvaakuita kuti isu sevana vasikana sezvo kunzvimbo dzatinobva kana kuti kwatakarerwa kumisha, vabereki vedu havana mari yakanyanya kuti vakwanise kunge vachitiriritira zvinhu zvachingoendeka, nekuti tinevo vanini navanotiteera. Izvi zvinozopedzisira zvaakuita kuti vana vechisikana kunyanya vange vachishandiswa nevanhurume kana ive nevanhukadzi kuita mabasa erima atinoti sexual harassment achirungu, kuti taakunyanyoshungurudzwa kunyanya-nyanya dzebonde kuti tivape bonde kuti vatibhadharire maspoofies edu kana kuti vatibhadharire pekugara.
Ko, pane chirongwa kachanga chamboiswa nehurumende chiya chinonzi cadetship chekubatsira vanoshaya, chiri kufamba sei?
Tiri kuona kuti government yakatanga ichati cadet but nanhasi havana chavari kubhadhara mainstitutions zvaakukonzera kuti even vanenge vapedza chikoro vaya maresults avo kuti vanotsvaga mabasa kunze kwenyika kana even muno munyika mashoma iwayo atinayo havachakwanisi kana kutsvaga mabasa nekuti zvikoro zvinenge zvakabata maslip avo nenyaya yekuti government haisi kubhadharira chii
vana ava mari dzavo pavanenge vakabvumirana ipapo.
Ko nyaya yekodzero dzevadzidzi dziri mubumbiro remitemo idzvairi dziri kunyatsonzwisisika here?
Isusu sevadzidzi tiri kuonekwa tine mamwe zvimwe zvinhu zviri muconstitution zvatinenge tisingazivewo. Marights edu tinofanira kunge tichidzidzisana pake zvedu marights edu atinosangana nawo kunyanyanyanya atakapiwa muconstitution. Ndinoda kutora section 75 kuti isusu tine kodzero yekuwana dzidzo muno munyika, asi sevadzidzi hatizvizivi izvozvo kuti chii chinenge chimborehwa kana chinzi tinenge tine kodzero yekuwana dzidzo.
Asi muri kumboedza here kutaura nevakuru vehurumende nezvichemo zvenyu izvi?
Hongu, ndinoda kutaura ndichiti isusu seZimbabwe National Student Union tine maprograms atinoita atinodedza kunyanyanyanya vanhu vari muhurumende vatinoti mafemale parliamentarians kana ndakatarisana nedesk rangu inini regender. Takatarisa nyaya dzinongobata vadzidzi vose. Tinotedza minista anoona nezvehigher tertiary education kana kuti minista anoona nezvegender.
Aiwa, tinokutendai muzvare Johana Mamombe nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, maita basa, ndinokutendaiwo zvekare.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Johana Mamombe vanoona ivo nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemwanakomana nemwanasikana kana kuti gender secretary musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai mumaoko aJonga Kandemiri.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Zuva parinobuda nemufaro ndenge ndakaguta kukuchei. Aripo anondifudza ndofugama ndichimukudza. Saka handityi mepo kundipedza simba handidi. Iyambe uye nodzoka shure handisi. Dai pano pasi paityisa mari vakaenda neni. Inini ndakakosha hungu zvingakosha. Zuva kupisa zvaro asi hapana paringazombokocha. Oh gosh, Mwari ambodisiya, unotemeiko hama musandityira. Kukutai misodzi kungoma kwenzira, kuti tinokunda Mwari vanoziva. Pangwe pakaoma ndichapapinda ndeka, ndirwise muvengi wanetaureko. Pauna ndirova mbama ndokupa rimwe dama, usatsunye nyatsokudira mucheka. Hapana chandinotadza, mabvindi nao ndongopfugama. Ndichazama, zvakadzama kusvikira ndapasa zama. Saka handityi mepo kundipedza simba handidi. Iyambe uye nodzoka shure handisi. Dai pano pasi paityisa mari vakaenda neni. Inini ndakakosha hungu zvingakosha. Zuva kupisa zvaro asi hapana paringazombokocha. Kocha kutya ndina kana mweya wangu uchikutina. Uya undipedzise ndinokupa chitina. Ndapa wahwina pick up yeah. Tikati ndinenge ndotaura nendimi. Hondo yacho hawiwinisa ndizimba rangu inini nikisi. Samara ndasvika muridzi ndimi makatitsika. Chese chandiwira ndinouchira ndozvakafanira ini maita. Saka handityi mepo kundipedza simba handidi. Iyambe uye nodzoka shure handisi. Dai pano pasi paityisa mari vakaenda neni. Inini ndakakosha hungu zvingakosha. Zuva kupisa zvaro asi hapana paringazombokocha. Tiblaze mutara tawanda mufundisi. Kudzoka shure ndatinekisi.
Nako kambo handityi kubva kune chikomana chiri kusimukira Toki Vibes chatakambotaurawo nacho svondo rapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU ndiro rinonzi richatungamira sarudzo dzichaitwa kubato reMDC panguva yavo yeCongress. Vanorarama nekutengesa zvinhu voita musangano mukuru kuBulawayo svondo rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.